ngithi ukuthi izolinga ziyava sathi ba fit for discharge but vari kuongororwa vachiri muchipatara tangozongomira kuti medical report yavo ibude zvine mamwe matesta akaitwa pavari kuti zvibude tata zvinyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwa zvinenge zvinoboa.
Saka munotarisira rini kuzopa gwaro ramuri kutaura nekuti rinenge rabuda iroro?
Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa channel iwo ekuteedzerawo tichiita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumedza mahina nemaloya nechibvuvo maloya. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi.
Tiri kutoonawo mune mamwe mapoka enhau vari kuburitsa mashoko ekuti Dr. Magombei vakakuwadzwa kushungurudzwa kwavakaita zvekuti vakutofamba newheelchair. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hai, yekufamba newheelchair munotaurirwa fat ikuita mani kupanhau anenge asinanyatsoziviswa mune zvakawanda uyezve zvekukwadza izvinto zvendati zvendii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana mbichana donthink zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisafera ndizvo nezveutano.
Asi vachiri muchipatara here kana kuti vakabuda muchipatara?
Vachiri muchipatara.
Vakukwanisa kuonekwa here nevamwe vasiri vemhuri chete?
Aiwa, vasati vakwanisa kuonekwa.
Imiwo sesangano vakawanda vanga vachitaura kuti vana chiremba vakanga vati havasi kuenda kubasa nenyaya yekuti Dr. Magombei havasi kuzikana kunzi varipi. Dr. Magombei vakawanikwa madzokera here kumabasa?
Napaererano nenyaya iyoyo yeti tichida kumbomira kuti zvoni tange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve taada kutanga kupiwa tichiiswawo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemuya dzetikwanisa kudzokera mabasa.
Asi muri kuonawo zvinhu zviri kuitika muzvipatara, tiri kunzwa varwere vari kufa, vamwe vari kutadza kurapwa vachidi. Vakawanda vari kubvunzwawo kuti vana chiremba havasi kurwadziwa here zviri kuitika muzvipatara izvo?
Situation inototirwadza zvingaite, hatidi kunge tisiri pabasa tinee tichitorwadza zvikuru asi chiremba anenge asina kugotsetana anenge ari watingati dangerous nepatients sati tichikurudzirawo kuti dai employer wedu akasika kutibatsirawo zvine zvakanaka kuti tichikwanisa kuita sei kudzokera kumabasa.